Ini ndini jonga kandemiri ndichiti eno imisore na udzanasi muvuro gumiguru 5 2015. Mumiriri wenkulumani mudare paramende watamsanga mahlangu ve MDCT vanoshaya. Mutungamiri wemalawi va Peter Mutharika vanoti Africa inoremekedza mutungamiri wenyika va Robert Mugabe zvakanyanya. Varairidzi vocherechedza zuva reWorld Teachers Day asi vachiti vakabatira hana mumaoko nekutya kugumurwa mabasa. Tichakupai mamiriro akaita zvinhu muzifa mushure mwekunge vaCuthbert Dube vasiya chigaro. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezifa uye kuti ndiani wamunofunga kuti angatungamire sangano renhabvu iri. Iyi ndiyo misero yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 am, pa 4930, kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave, kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.